Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, April 4th, 2018. And this is Diaspora Live Talk Forum. I'm Jonga Kandemire.
And I'm Tungamili Nkomo. And tonight,
Tonight on Live Talk, we are talking about the call by Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa for Zimbabweans in the diaspora to return home and take up opportunities brought about by the new dispensation.
To join our discussion, call us directly at 001-202-619-2077 and we will call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
We are streaming live on our three websites. That's voazimbabwe.com, voandebele.com, as well as on voashona.com.
Thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This is Diaspora Forum, and this evening we are talking about President Emmerson Mnangagwa's calls for those in the diaspora to return home.
The president has been urging Zimbabwean nationals living in the diaspora to return home and put the skills that they've acquired abroad to great use in the rebuilding of the Zimbabwean economy and the development of the country.
But some Zimbabweans in the diaspora have questioned the president's call, arguing that there are no jobs, while the few opportunities that are said to be there are grabbed by those linked to the ruling elite.
Some Zimbabweans, though, are returning home to contest in the upcoming primary elections in their respective political parties, with the hope of contesting in this year's harmonized elections.
Join the show right now and tell us what you think about this issue. Please note that we are also live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Again, please dive in and join the discussion. The phones are to call directly 001-202-619-2077 and we will call you right back.
Ungu mtungamili nkomo nasi tirikukurukura mchirongwa chedu che Diaspora Forum pa Live Talk. Nezve kuru ziro ilikuwa na mtungamiri wenyika vayi masinu munanga kwa kuwanawe Zimbabwe wari kunze kwenyika. Kuye kwa tunotu kudiaspora kutizokai kumusha mutore mikana ya uiswa ne urumende icha ya wepo ya wari kutungamira iwo. Ingawa mikana ya kutanga mabizimusi kana zimwe. Shamunofunga utishino simu zira ufumi wenyika pamwe ni kwenye sabudi romberi. Asi wakawanda wari kuta tutanga taona antotenda. Michero tajika tajika tusina chakata tajika ji totenda maruwa tajika chakata
ishona ndi vara manjo
hanzi tinotenda maruwa tajika chakata nukuti tinotanga ungo ugona uta maruwa haka blue master ureno chewana mafruta haka wanda but uva ado nesu kwa nemepo odo na nechi asking atazo jika michero tota ayo hago reno shawa zili right saka wari kuti tika kasika kuenda tinogona kuenda kuno vima musango risina muka regai timbo wana kuti zinonwa papi zinorara papi tozo to zitevera asimuka timo mune wamu ntungamili wari kuti tukudzokera kumusha kumbono kwikwidza ma primary elections kana musarudzo dzekutsvaga vachamirira mapato ezvematongerwo enyika musarudzo dziri kutarisirwa kuitwa gore rino ndo zvimwe zviri kunzi nevakawanda zvingangouyisa shanduko dzinotarisirwa kuti dzinge dziripo munyaya dzemabasa nezveupfumi nekuti vamwe vari kuti chakatanga ndo chakachenjedza kune vakamboda kuzviita zvekutanga mabhizimusi hanzi mari dzedu dzikapedzisira dzaenda nemvura kana kusungirira pagumbo rengwena saka vanotya kuita dzokororo yaizvozvo asi ndichicherechedzawo kuyeuchidza vana vezimbabwe nepasi rose kuti nhasi muno muamerica izuva rakakosha zvikuru vari kucherechedza mushakabvu Dr. Martin Luther King avane makore makumashanu waurayiwa munhu aizikanwa zvikuru munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu zvakaitwa kuti pasi rose ringe richiyeuchidzwa kuti aiwa pauri ipapo une kodzero dzako kuburikidza nemabasa aibatwa naDr. Martin Luther King. Saka nhasi musi wa 4 April 4 kubvumbi vari kucherechedza zuva iroro muno muAmerica. Ndinoimbawo kuti nepasi rose vakawanda vanenge vachivayeukawo nemabasa avaiita. Ndingamire.
Yebo, kunjalo jonga lichona njani sihlobo zami ikuti vana kuhlelo lwe-Diaspora Forum. Lamhlanje utaba olusegudwini esikhuluma ngalo yinkuthazo kamongameli Emmerson Mnangagwa asehlezi eyenza ekhuthaza izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwamanye amazwe afana leBhilithane khonapha eMelika, South Africa, Botswana, wherever, wonke amazwe lapho kungaba kulezizalwane zeZimbabwe khona. Uthi ubaba Mnangagwa izani ekhaya ngoba sokule nguquko sokulohulumende omutsha, izani ekhaya buyani lolwazi lwenu eselilitholile kulawo mazwe lingene kwezamabhizimusi livuselele umnotho welizwe. Kodwa abantu abaningi bathi yeyi ukubona kanye ikubona kabili. Ngoba ngalwa mnyaka kuze kube lohulumende womanyano banengi impela abasuka emazweni sebegijimela ekhaya kuthwaso kube lenguquko abanye bagcina sebesehluleka impela ukuphenduka emazweni ekade ababekiwo ngoba into sezingasahambanga kuhle khona le eZimbabwe. Ngakho abaningi bathi hayi ukubona kanye kubona kabili isisaqala sime kancane sibone ukuthi ukhetho luhamba kanjani. Kodwa ubaba Mnangagwa uthi hayi akukho okokwesaba, lingesabi, impisi sezafa zaphela abantwana abantwana wozani ekhaya. Kodwa abaningi bathi hayi sisamile kancane. Olunye udaba oluqakathekileyo lamhlanje lizamkhumbula uMartin Luther King owayesaziwa kakhulu ngokulwela amalungelo oluntu, amalungelo abantu abansundu khonapha eMelika. Ubulewe sokule minyaka eminingi impela wadutshulwa kwenye ihotela ngosuku lwalamhlanje mhlaka 4 April. Ngaleyo ndlela ilizwe lase-America liyamkhumbula, bayamkhumbula abantwana bakhe lamhlanje khonapha bayamkhumbula njalo abantu beMelika ikakhulu abantu abansundu abalwela amalungelo oluntu. Ngitsho lapho abamhlophe abantu bonke ngoba wayengumuntu ongakhethi mbala, ongakhethi muntu ngembala, wayelwela nje ukulinganiswa kwabantu bonke. Kodwa udaba lwethu olumqoka njengokutsho kwami yinkuthazo kababa uMnangagwa uthi bantwana bantwana wozani ekhaya, abanye bathi siyesaba, uthi liyesabani, impisi sezafa zaphela zathi du. Kodwa abanye bathi hayi zikhona impisi nanziyana sizivukele. Jonga yilo ke udaba esingalo lamhlanje.
Tiri kuedza kuti tinge tichiwana vadari vedu vatinofanange tiinavo pachirongwa, asi ndofunga nhare hatisati dzakwanisa kunge dzichibudirira kuti tivabate. Tinotarisira kunge tine vanonzi vaAxon Potera vari muSouth Africa, ndimuzvina bhizimusi. Tichitarisirawo zvakare kuti tinenge tiina vaPerson Kazingizi navaAustin Moyo. Regai timudzwa kuti pane vatana vairi parunhare. Halo,
asitina vaPotera.
Oh, vaPotera. Halo, ndofunga ini tinenge kuita dambudziko.
VaPotera magadi
ndiri kwangu magadi nepo Joseph nevatereri veStudio 7 vose kuZimbabwe nemberengwa yose.
Aiwa, ndakukunzwa, asi nhare yenyu inenge iri kuita ichidzima dzima, handizive kuti dambudziko rekuno kana kuti nhare yenyu. Imi muri kutinzwa zvakanaka?
Ndokunzwa zvakanaka.
Tinoimba kuti vateereri vanotinzwa. VaPotera, imi muri muzvina bhizimusi ari muSouth Africa, vana veZimbabwe havasati vanzwa dzimwe nguva kuti vaPotera ndiani, mungade kuzviintroduca mushara kuti muneitei mubhizinesi rei?
Ndatenda jonga kandimiri Axon Potera chisara chekuZimbabwe kubva kumberengwa mberengwa panzvimbo inonzi Bumbura mudonhoro kwamatebaza ndokwandino
Muchiite mune zvemabhizimusi.
Basa randiri kuita mubhizinesi ratinaro iri harina zvakunyanya kujairika nerinonzi ma social enterprise. My social enterprise
vapotera mungaita imwe nhamba here yefoni yekuti tikufonerei nokuti iyi inenge iri kunetsa. Munogona kunditumira pa WhatsApp namba iyoyo tikufonerei pa WhatsApp ipapo nokuti handizivi kuti mutunga uri kuwanzwa zvakanaka.
Aiwa, haizi kunzwika. Producer andofunga achatora imwe nhamba yavo ikoko.
Nditumirei zvakare ini nhamba pa WhatsApp pangu then tokufonerai pa nhamba iyoyo nokuti.
Alright.
Asi iye zvine zvimama kunzwika taurai tinzwe.
Alright, no, ndatenda hangu. Ndatsanangura kuti ndiri mune inonziyo social enterprise. Zita reorganization yandinoshandira Fast Forward Community Development Center. Saka inonyanya kushanda yakatarisa nyadzi dzemudiriro mumaruwa. Sezvinoreva zita racho Community Development Center. So inenge iri social enterprise.
Mukoma hapana shando.
Nditumirei nhamba tikufonerei futi.
Alright.
Ntunga. That's Mr. Axon Potera. He says he comes from Berengwa. I think Berengwa is in Midlands.
Yebo.
Yes, and his company is called Fast Forward Community Development Center. He's into community development, and I think he's in Zimbabwe and South Africa, if not some countries in the Southern African region. We think we'll hear more from him when we call him again. Is there anyone online?
Yebo kutwa silo Austin Moyo, omwe munyuso mabhizimusi njani.
Yeah, kuluma.
Mnumzana Moyo, siyakwamukela uhlelo.
Sanibonani, ngiyabonga nami ukuthi ngibe sehlelweni, ngibingelele nabalaleli.
Yeah, lathi siyabonga ukuthi uthole ithuba lokuba lathi baba. Uthi umongameli bantwana uzana ekhaya lizevuselela umnotho lizesungula amabhizimusi.
Yebo, kodwa ke phela ngithi uma uthi inhlanzi kufanele ukuthi ihuka yakho kube khona okufakayo lapho ukuthi inhlanzi izoluma. Manje sibone ngathi yena ukhuluma nje akuna into ayifake phambili ukuthi uma ufika ngapha lokwazi ukuthi sikusize ngalendlela nangalendlela ukuthi ibhizinisi lakho lelo olivalile lapho kade usebenzela khona walithengisa nasizokunika la amathuba. Like njengathi nje sekubhizinisi le-media. I-media siyazi ukuthi ayikakhululeki kahle kahle eZimbabwe. So angikwazi ukuthi ngavale i-newspaper yami la e-South Africa ngiye eZimbabwe ngoba angeke iphinde iphumelele i-newspaper ngale.
Ngezinye indlela uthi ubaba uMnangagwa uzama ukuhuga abantu kodwa akulalutho aluphetheyo olungenza mpela baze ezwe.
Yebo, akukho akuphetheyo esandleni okungenza ukuthi abantu baheheke ukuthi hawu uma ngifika eZimbabwe kuzoba khona usizo engilutholayo ukuthi nami ngibe ngumuntu ngoba siyazi thina sisakhula besi kunabantu ukuthiwa imdibha abavele egoli. Uma ubuka umdibha bekuwumuntu obumbukela phezulu, kuwumuntu omhloniphayo. Manje uma umdibha ezofika eZimbabwe afike ukhanecala esenza i-CV efuna umsebenzi kanti nemsebenzi ayikho, kanti kade nebhizinisi la asuka khona, kulihlazo lokho. Kanti-ke kufuna ukuthi umuntu uma efika evele e-diaspora, uma efika ekhaya kube uyena oqhasha laba kade besele muva ngoba yena usenolwazi oluningi aseluhambe olunatha le nakade khona.
Anzina Austin Moyo nava Austin Moyo mkoma je anzi hurumende hongo iri kuedza kukwezva vari panze kuti vauye munyika asi hapana maincentives manje ayakabata.
But Mr. Moy, we have heard the government saying that there are incentives in terms of the bond notes, and I think there is also a preference for those who want to establish businesses. Have you explored this?
No, I have not explored that. I think it hasn't been well publicized, especially outside the country, because if he is speaking to people outside the country, he should use the appropriate medium to actually publicize that particular information. Because going to China and signing deals there, instead of coming to South Africa and speaking to the bulk of Zimbabweans who are just next door, I think it doesn't help much.
But also, if I remember well, the president was in South Africa early this year or late last year, where he met with the Zimbabweans and some who showed interest in coming to Zimbabwe or going to Zimbabwe to start businesses. I think some have already started, and some deals like the NRZ, the $400 million deal with the Zimbabweans in South Africa, was part of that.
Yeah, that meeting was very selective and secretive. Some of us wanted to go to the meeting, but we were not able to go because we were shut out. So if you want to speak to Zimbabweans, you don't close some of the Zimbabweans that have an interest to attend the meeting out. You need to have an open door policy where everybody can come.
That's true.
Kona singakayika chana mnumzana moyo ungusoma bizimusi even kungaze kube lama incentives here and there okulihuka khona ukubuyela elizweni elingelamali imali asilela emabhanga number 1 number 2 kule mali le yamabondi ayisebenzi anywhere else besides eZimbabwe. Konoko kukuphatha njani nje njengosomabhizimusi?
Kuyinto ehluphayo kakhulu lokho ukuthi noma imali uyenza angeke uyibambe ngezandla uyibone ukuthi nansi imali engiyenzile. Izobe lokhu ijikeleza kumabhenki, ijikeleza kubo lokhu njani eco-cash, ungakwazi ukuthi uyibambe ngesandla. Kanti-ke kodwa-ke singama ngaphandle kwelizwe bekufuneka ukuthi nathi basinike indlebe bezwe ukuthi njengoba i-diaspora ama-remittances ayo eZimbabwe around 1 billion a year kuyini aziwa yi-reserve bank, but nginesiqiniseko sokuthi la ibhenki engawazi maybe the 3 times more than that ukuthi thina awethu amacebo athini okuthi sizame ukuthi ilizwe silifake emgwaqweni.
Kubekubambile khonapho mnumzana moyo. We have another
yes, we have yes. Mr. Pekson Kazingizi, a Zimbabwean based in Birmingham, UK. Vakazingizi makadi.
Tiripo wajonga makadi.
Aiwa tiripo wapenyu. Vakazingizi imi muri chitora che Zimbabwe chiri kunze kwenyika. Muri kunzwa kurudziro iri kuitwa nemutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa ekuti dzokai kumusha mutange mabhizimusi mutange zvamunogona zvamakadzidziswa unyanzvi hwamakadzidza kunze kwenyika dzokai nawo kumusha munoti iwe imi
tinoti chirongwa chakanaka asi dambudziko riripo nderekuti pari zvino hapana maopportunities iwayo wokuti vanhu vauye vakwanise hakuna mabasa. Vanhu vakawanda vakaenda kuchikoro kunyika dzino havagoni kudzoka kuZimbabwe nekuti mabasa acho hakuna. So maopportunities hakuna kuZimbabwe. Nyaya yemabhizinesi inyaya ingatinetsei kutaura kuri nyore, asi tiri kutaura tichiti uhuri huri muhurumende yavamunangagwa mumwe nemumwe anotya kukwanisa kunoisa mari yake anenge achiziva kuti ari kunosungirira mugumo rengwena. Vanhu vashanda vachidikitira mari dzavo kuti vangonopa kuti vanonovhura mabhizinisi. Imwe muZimbabwe mune huori takaona zvichinzi vamunangagwa vari kuda kusunga vanhu vose vari kuita huori, asi hatina kana mumwe chete atati taona ataenda kana kuchitorongo atasungwa kungotaura bedzi hapana kana chiripo. Mbavha dzacho chaidzo kana kuti vari kuita huori ndo wacho vachiri muhurumende. Saka mumwe nemumwe anotya yes kutaura kwakanaka, asi vanhu vachiri kutya kuti tiende tinotanga mabhizinisi vachitarisa zvakamboitika kumashuroko kuti muna 2009 MDC yapinda mumbatanidzwa zvinhu zvakachinja makambani dzakavhurwa zvikoro zvakavhurwa mabhenga akavhurwa zvinhu zvakafamba zvakanaka asi MDC yabuda muhurumende imomo ndinoenda kuti wabiti wakasiya mari ndofunga yawakasevha ingaite kuma 5 billion mari iyoyo yose haina kutora nguva yakangotsakatika mari mumabhengi iko zvino hamuna saka vanhu vaakutya chadzurwa kuti izvozvi yezve yekuti iyi hurumende yatingati nhasi tingaende kunovhura isu tiri kufungidzira kuti yavari kuti new era its a new era handifunge kuti pane chitsva chiripo ipapo
Asi vakazingizi takaona hurumende ichitora matano ekuburitsa mazita evanhu vakanga vachiita zvouori kuburitsa mari kunze kwenyika zviri kunze kwemutemo mungati zviidiki here zvavakaita izvo
makatarisa ndinoimba kuti ndofunga mutungamiri aimbova mudzimai wemutungamiri wenyika wamugabe vakabuda pachena woga vakataura kuti naiwo vakaburitsawo mari kunze kwenyika asi palisi yavamunangagwa hatina kunge takavaona izvi zvaikonfirma kuti kune vakawanda vakaburitsa mari yavacho chaivo chaivoka havako palisti takatarirazve tinoona kuti palisti iyoyo yakaburitswa mabhizinisi vakawanda vari kunzi vakaita zviri pamutemo hakuna kutyora mutemo kwavakaita kana tichiverenga mumapepa nawo zvinodurura kuti aiwa kutaura bedzi hapana chiripo mari vakaburitsa mari havana kubuda
Thank you so much, Mr. Kazingizi. Please do stay on the line. Yantunga, this is Mr. Kazingizi from Zimbabwe, based in Birmingham, UK. He says the call is a good it's a good thing that the president is urging people to go back home, but there are no jobs, there are no opportunities. It's easier said than done, and there is also the fear of corruption. And he reminded people of the 2009 unity government when things changed, when there was that unity government. But after that...
You know, it's dollar for two.
Dollar for two era. Yes, dollar for two era. Yes. Saka, after that, he says things went back to before 2008 or 2009. But he says that I think the best way to do is to make sure that the president leads by example by arresting those accused of or known to be dabbling in corruption. The corrupt people, he says, they are out there. Just those names, nothing happening will change nothing. Maybe we can also hear from Mr. Moyo.
Yebo. Mnumzana Moyo, uko necingweni? Indaba yenale eyabantu kuthiwa bahuquluza imali bahamba bayigcina phandle kwelizwe wena yakuphatha njani ngoba ngiyazi banengo somabhizimusi eZimbabwe abalama accounts phandle kwelizwe even ama individuals akona alama accounts umuntu yabe engisizalana seZimbabwe ule account mhlambe eSouth Africa ule account eBotswana ugcina imali yakhe ngoba akula security yemali eZimbabwe angazi ukuthi kulicala yini khonoko nxa kulicala mhlawumbe uhulumende kumele ecace ngokuthi uyabe wephule uphi umthetho yikho nje abantu abaningi besola besithi uhulumende wenza amanyala ngokukhipha ilist leyana kodwa kwakuphatha njani konkwana lawe njengosomabhizimusi
nami ngingagcizelela lapho ngisho ukuthi amanyala nje impela lawo ngoba singathi nje phecelezi ngesingisi bekuyi-political paging leya bebezimpi zabo zezanu-p f bekungayisikho ukuthi bafuna ukuwasha bahlambulule ngoba nakhona kula cost baningi abanezinto abazenzile abakhiphe izimali bazisa ngaphandle kodwa ke umuntu uma engumuntu waseZimbabwe esenza i-business eSouth Africa esenza i-business eZimbabwe le mali ayenze eSouth Africa ngomthetho ingahlala ikhona lapha eSouth Africa akudingeki ukuthi ayithathe ayise eZimbabwe leyo ayenze eZimbabwe uthola ukuthi ibusiness alihambi kahle njengoba nje ama bank awasebenzi kahle awukwazi ukuthi unga withdraw i cash uthola ukuthi ibusiness alisahambi kahle leli lesezimbabwe abese lifakela amehlo kancane abese khulisa leli lingaphansi yikho ke lapho okufika khona lo lubizo lwakhe u president ukuthi athi yena abantu abakudiaspora ababuye baze eZimbabwe bakhona abanye abaseZimbabwe sikhuluma nje abana ma business ngaphansi abakwazi kodwa ukuthi bawathathe lawo ma business bawavale baqhubeke eZimbabwe ngesimo somnotho oseZimbabwe ngoba for starters iZimbabwe ayinayo icurrency okokuqala abaqale balungise umnotho welizwe uhlale ngendlela kube khona mhlawumbe ireserve bank ama minerals o igolide elithize elizokwenza ukuthi uma kuqalwa icurrency isungulwa ingabe liphepha leli lifana nebond kodwa ibe nalokho okuthiwa ireserve ereserve ebank ukuthi ibe nevalue leyo mali manje ungakabi khona lokho imali eZimbabwe ayikwazi ukuthi ibe nesisindo kube silokhu sibonawa lidola leli elidulayo othi noma uphethe irandi kube ngathi usuphethe amaphepha kanti idola lisetshenziswa ngendlela okungayisiyiyo
ngezinye indlela uthi idola lemelika eZimbabwe is so undervalued vale abuse nje kali i-value yedola ayiappreciatewa ngendlela okumele iappreciatewe ngayo eZimbabwe
ayiappreciatewa ngendlela omunye wazowakhipha ihlaya wathi yena u-Obama wakhipha i-statement sokuthi ufuna ukuyabona isinkwa leso esidayiswa nge-$1 eZimbabwe ukuthi kanti sona sifakweni phakathi
qhubeka ubambile khona lapho
If we don't have any call, I can go back to Mr. Moyo.
Let's go back.
Mr. Moyo, there is a question for you here from one of our listeners who says it seems like that those in the diaspora are expecting special privileges to return to Zimbabwe, including loans, etc. But having had the advantage of being out of the country, should they be expecting anything? The government expects them to bring money and jobs, not get deals or special incentives like foreign investors. I think you can respond to that.
That is very true. We are not expecting handouts. We are not expecting to be treated differently from other Zimbabweans who are in Zimbabwe. That is why we are starting program. I think I was on your show when I was talking about the Diaspora Care Forum, whose aim is actually to assist those that are here in South Africa, that if they've got a project, together with our partners and the packet that we will create from the products that we are already selling in the market, we'll be able to look at the project, fine-tune them, and then provide funding for those projects so that we can start to have something going for the diasporians who want to take home. Because if something good happens in between July and August, a lot of people would want to go back home, which I call a voluntary repatriation. We don't want people just to go there and be dumped in Zimbabwe. They must come with resources so that they become employers to those that remain at home and be able to grow our economy.
And by Mr. Mnangagwa's own admission, wherever he goes, in those African countries and you know overseas beyond. Countries beyond, he says the business people that he has been meeting are telling him that they are staying at bay for now because they want to see how the election will play out. So, in other words, you know, he's in trouble. Zimbabwe is in trouble. Everyone, Zimbabwean business people,
the investors,
and foreign investors, they all want to see how the election is going to go.
Yeah. Maybe, Mr. Kasingisi, you can respond to that. You said that things are not okay, and you heard from Mr. Austin Moyo there saying that he also expect things to be better than they are, and those in the diaspora do not expect preferential treatment, but there should be room for those in the diaspora. Nyaya my elections iyo munoti vakazingisa
akuna jonga chinochinja zvakafanana ukaenda pa company pane munhu agara 50 years ari pa company ipapo iwe uenda nemanyu ideas uchimuti dai vagona kuchinja utere manyu ideas aya anokuudza kuti hakuna chaunondiudza. I've been here for 50 years ndichiita zvandiri kuita izvo, but yet was doing for 50 years the wrong thing. Saka ndiri kuti hapana chitsva chinokwanisa kunge chichikwanisa kunge chatingawana pahurumende yavamunangagwa chavanga chinje nhasi 38 years vari muhurumende. Hatitarisire kuti tingangawane chimwe chinhu chitsva chingawanikwe kuzanup f chavakatadza kuita pa38 years. Zvakadaro isu tiri kutarisira kuti pamaelections iwaya ari kuuyaya chataakuda kuuya nenew generation iri kuunza manew ideas igounza confidence kumabusiness people to the world. Ndo zvatiri kutarisira chete, nekuti munhu agara tiri kutaura kuti age, kana munhu uchinge wakura unosvika pasiling level yaunosvika. ZANU-PF yatasvika pasiling level yayo. Vamunangagwa nao in 75 years, hakuna zvitsva zvatinogona kuona kuzanupf kana kuna vamunangagwa. Takatarisa tinotarisa tichiti nekuti age tiri kutarisa kuti nature hauna zvaunga zviite unenge vakura. Mabrain cells anotanga kuita aging kuine 20 years. Paunosvika 40 years, about 10,000 brain cells anenge achiita aging daily. That means 100 billion of brain cells. Paunosvika 75 years anenge achiita aging mangani. How many holes dzinenge dzama brain cells ako? Saka that's nature. Ngatibvume kuti we need new generation vanouya nemanew ideas vagone kupa confidence kuma business people, confidence to the world. Chatinowana bedzi kune vana vamunangagwa nevanhu vakura iwisdom, but maybe wisdom without knowledge. Saka tiri kuda manew ideas ndiatiri kuda confidence, nekuti kana mazimbabwezi chaiwo tiri kutya kuendesa kuti tono investa muzimbabwe, what about worldwide? Tiri kutotya. Saka hatina chitsva chatingawane kuzanup wajonga kutaura chokwadi. ZANU-PF yakatouraya nyika kubva 1980 Simita achibva
vakazingiza
akasiya nyika yanga ine upfumi hwakanaka.
Vakazingiza
nekuti akasiya mombe ine zamu. ZANU-PF yakauya yakabva yanwa mukaka, ndokuuraya amai wacho nemhuru, ndokutora moto, ndokupisa nemanyo acho nedanga racho.
Rambai nyimakabata
ndimbokubatai
pamuromo. Vakazingizi taita muteereri, hatibatei kwekanguva. Tina vatatu. Alfred makadi?
Tiripo makasimbi.
Takasimba mukoma, muri kufona muri kupi?
South Africa.
South Africa ihombe papi pacho?
Mujobek mubinoni.
Mujobek mubinoni. Tipei pfungwa dzenyu nyaya yatiri kukurukurai.
Yamanga muri kuti
kurudziro iri kuitwa nemutungamiri wenyika kune vari kunze kuti dzokai kumusha mushandise mikana kunga kutanga mabhizimusi kuita zvi zvamune muchifunga imimi, kana kurima chaiko, njere dzamakadzidza imi kuJohannesburg kubenoni uku?
Alright, ifungo yakanaka yekuti tidzoke iyoyo. Kana wadzoka zvoreva kuti it's something changa chisiri kumboitika makore esapfuura. Yes, we know kuti ZANU-PF nyika yedu yanga yakashata handiti but is there any change iri kuitika yekuti unganzi waenda kunoita business? So takatarisa kumunhu ane business, kana kuti munhu ada anotanga kunoita business anotarisa zvinhu zvakawanda handiti. zvichingazokwanisawo kumuurayo iye pabhizinisi rayo. Saka inini hangu I'm not so into businesses, but semaonero andiri kuitawo mabhizinessmen ari kuuya munyika tisingashandisi godo kana kuti yaya, but ndinoona kunge mabhizinessmen ari kudzoka. Saka kana uri munhu webhizinesi kutanga wanyatsotarisa zvese environment yauri kuenda kuti yakamira sei.
Aiwa, maita basa zvikuru mukoma Alfred. Aiwa, tinotenda zvikuru. Ntunga, wakola, our first caller, Mr. Tato Alfred, who is in Benoni, Johannesburg, South Africa, says it's a very good idea that the president wants people to go back to Zimbabwe. But is there any room for development if you go back home today? Is there any opportunity that you can grab and say, I have this opportunity? Though he says he's not into businesses, but he thinks that those who may be in business, in return, they expect something.
Iyo umbuzo omkhulu kakhulu ke lo jonga osomabhizimusi abaningi abaseZimbabwe abeZimbabwe laba kwamanye amazwe abazibuza wona ukuthi kuyini esiza kuthola singafika khona le. Silo mlaleli njalo ecingweni. Unkomo, kunjani Nkomo? Nalo mnumzana Nkomo? Mlaleli ukhona ecingweni? I think we are having
nare yacho inenge yaita dambudziko. Nare yavankomo takamirira hedu kuti vankomo vadzoke parunhare.
Nkomo ukhona ecingweni baba? Okay, nxa ule wireless eduzane kuyehlisa ivolume.
Okay.
Yes, ungenile kuhlelo baba, uyizwile indaba?
Ngiyayizwa.
Yeah, phose lakho.
Yazi ukuthi lokho okukhulunywa ngu-Emerson kufana lokuthi uhambe uyevuna amabele akhwesibaye ensimini uwafake esiphalini iy'nkukhu zingaphansi ziwadobhe wonke phele. Bese ngisithi ebantwini emathebeleni lemidlezi lapho u-Emerson wabulala khona amahuhu bengacabangi ukuthi kule nto ozayenza emathebeleleni okwedlula khona okukhana wakwenzayo ebulala amahuhu ngegugurawundo. Bese ngisithi mina abantu bezimbabwe lingaphili ngaphansi kwehophu. Izanu bathe bekhiphe umdabe bathe bona ngabantu abathonga ukuthi ngamasotha ngithi bathe ngabantu amasotha abukelile umgabe bemkhipha. U-Emerson asimnikezeni 2 years ma ehlulekile sisukume siyemxotha ephume. Ule 37 years evulala ilizwe la masela lawa agcwele lawo obuyele lawo kabaphume bonke. Bese ngisithi mina manje kubopha abantu laba eblind abantu ngoba la elisela sifuna ukubona ukuthi bazogetshwa yini laba abantu if kadukuthi abatshontshile. Bese futhi ngi-advise i-NDC ayiyekele ukudefend amasela lawa abotshiweyo. Abantu bazabakhathalelenza abantu abanjani mar usiya kuma emakhoti besithi umuntu lokaladala. Lokhu akukhulunywa ngu-Emerson uyahlulekile ulalelwe ngumuntu ongalangqondo eziphilileyo umuntu ole 37 years evuleli ilizwe lingasela mali yayo imtshayele izandla akula mabhenki amabhenki abolile alasenti aqaqale ekhathi abantu labana basekhaya bonke olova labana baqeda izikolo ambela ama-certificate a-right beqeda abo bethengisa i-airtime beqeda abo bethengisa emakethi izigqoko ze-2 randi they failed ilizwe lela abaphume bephele. Sifuna i-government entsha elabantu abacabangayo. Lokhu kwenza ukuthi egijime siyale lale kulamanga uwesibeke kudala after 37 years baba.
So nxa usithi umnankagwa simnike iminyaka emibili ngehluleka sihambe siye emhudula njengomgabe uthi abantu bemvotele kukhetho oluzayo?
Vele bengamvoteli ngoba kuyafana bazofaka amavoti abo ku-dustbin. Abanikele ngawini anti bayariga vele bona ngakwenza berige bewini kodwa asisukumeni ilizwe lonke amasotha ebukele kolokana kwenze kumgabe sicothela abantu bonke and ma kuthi uqinisile ba-edit abantu bezanu ukuthi
bebehola malini laba bazenza izikhulu esibabonayo abalenkomo eziningi abalezimali eziningi abazenza bona abalemkhaba emikhulu ukuthi bebehola malini bonke bakuthenge ngemalini kaba audite bonke engaze wathina ufuna ukuphala abanye i-G40 ineseli labantu abangcolile esibabonayo vele amasela amakhulu.
Hayi, siyabonga ungena uhlelo ba.
I think we've lost Mr. Austin Moyo. I will try to reconnect him. I don't know what's going on. We're also failing to get back to Mr. Axon Potera. But we still have Mr. Kazingizi, who is based in UK. Vakazingizi.
Hello?
Pane vamwe vari kuti dambudziko riri kuitwa nemi muri kunze kwenyika nderekuti munoda kuti hurumende itonge nokunyengererai kuti mudzoke kumusha asi musingade kungoti mudzoke mega kumusha pasina macondition imimi muri kuti
chekutanga isu tine marights edu ari mubumbiro remutemo rekuti tinotenderwa kuvhota asi hurumende yamunangagwa iri kutirambidza mukana iwoyo wekuti tigone kuvhota chavari kuita vari kuda investment yedu kuti iuye kuZimbabwe asi iye acho ari kuunza investment asina marights aka ari kugona kunge achipiwa bumbiro remutemo rinotendera kuti tinofanira kunge tichivhota zvisinei kuti uri kupi chekutanga chepiri hapana chatingati tingade kunyengererwa kuti tidzoke haisi nyaya yekunyengerera asi kuti nyaya yekuti chakamboita kuti tibve ikoko chiine zuro chakatibvisa ikoko kuZimbabwe ndoo chatiri kuda kuti chagadziriswa here ichocho tinodzoka tega pasina ari kutimanikidza kana ichocho chichinge chagadzirwa zviri kudurura kuti hapana chati chagadzirwa chatingaite kuti tingadzoke vamunangagwa vakataura nyaya ye 100 days zvavakati tipei 100 days ndinenge ndachinja zvinhu hatina kana chimwe chete chatakaona kune vamwe vari kutaura vachiti havapei imwe nguva yakakura yakareba nguva yakaita sei yatingavapei ingadarike 37 years dzavagara saka hapana chitsva chingaunzwe nezanu pf hapana chitsva chingaunzwe navamunangagwa nyaya iripo ndeyekuti tiri kuda maelections kana vari sensiye zveshuwa kuti vari kuda free and fair elections pane zvakawanda zviri kuda kuti zvigadziriswe ini ndinoti havasi sensiye enough kana zeta haisi sensiye enough zvakawanda zvinoita kuti zvigadziriswe ndezvekuti investment iuye vanhu vadzoke sekutaura kwoko vari kutaura kuti vari kuda free and fair elections chekutanga pafree and fair election chatingati mhomho yezimbabwe igone kuziva structure yezanu pf inotangira pana district administrator avanoti DA DA anodaidza masabhuku nemadzimambo kuti huyai kamwe chete pamwedzi unowapa zvabva kuzanu pf masabhuku anoenda kumavillages avo unodaidza vanhu pamavillage vanoita subdivided kana muchida kuona seo yezanu pf ndevillage vana vasabhuku vanonzi ngavadhividhane vapiwe avanoti masmall villages avanovapawo dhividha lese kana kuti 10 musha kana kuti 10 households dzavanopiwa kunzi iwee ndiwe unenge uchitonga i ndo yavanoti sero iyoyo kuzanu pf kana muri kuda kunyatsa kuona utsotsi hwacho iwe ndo inonzi sero yezanu pf village rinonzi isero rezanu pf ndopanouya pachinzi ipapo kana vava kutambira chikafu iwowo munotambira through that sero iroro revillage zanu pf haiintimidhete vanhu pamusangano bono inoitimidheta vanhu through masabhuku kwasabhuku kunodaidzirwa musangano munhu wese uchinzi musangano womusha ndo kunointimidhetwa vanhu sabhuku anotaura zvinhu zviri zvitatu zvemusha obva ati tapedza zvemusha taakuita zvematongerwo enyika asingasapoti zanu pf pano ngaachibva taakutaura zvezanu ndobva tanga intimidation hakuna anobva ipapo nokuti vanenge vachida kuona kuti ndiana abva kuri kuti vataura kuti hausapoti ZANU-PF. Saka ZANU-PF iri kurarama nefie kana vamunangaga vachida free and fair election. Ngavatange ngatibvisei fie iri muwanu. Zvakaitwa muna 2008, they are still harvesting that through that fear yekuti tinozviziva takakudimburai maoko tinodzokera kuye. Kana mucharanga here zvatakaita. Saka iyoyo fie iyoyo ndeyatiri kuti kana vamunanga vari kuda free and fair election ngatigadzirisei ipapo. Tinogadzirisa sei? Macivil civic societies ngavaende vano sabhuku adaidze musangano voadresa vanhu vachiudza kodzero dzavo. Panodaidzwa kuna DA musangano wemasabhuku nemadzimambo. Macivic societies ngaende vanoudza vanhu kodzero dzavo. Zeti ngaitaurire muredhiyo inoteererwa nemunhu wese. Vamunangagwa ngavaite adhivheti inotengwa nemunhu wese kuti idzi ikodzero dzemunhu dzokuvhotera paanoda. Munhu anoisa fiye kana uchikidzira munhu kana kuti voter slip kuti uya naye ifiye yavanenge vachiisa. Saka nyaya
yekuzvinyoraaakaziva
kuti zvive nemaximum impact.
Regaiti
chaiyo haisi isensie. They want to have a maximum impact.
Ndikubatei muromo.
So the fact ndeyekuti let's remove fear one. Tiwe ne free and fair election. Hakuna kurohwa wari kuzviziva through the fear yagara iri muwanu through masabhuku kana machikafu.
Vakazingizi
madhumeni ndo vanosenzera hurumende.
Ndipei kukamukana vakazingizi.
Ndipana sabhuku. Sabhuku ari structure ye ZANU-PF.
Vakazingizi. Ndipei mukana kandimbotaurawo. Ndaida kubatai muromo ipapo. Handisi DA, handisi hurumende, handisi ZANU-PF, asi ndiroda kutarisa mashandira atinoziva anoita DA. DA mumiriri wehurumende anodaidza vanhu ivavo achitaura navo akamirira hurumende. Chamuri kukanganwa imi ndechekuti hurumende yacho ihurumende yeZANU-PF. Ndofunga ndopa ndingado kuti ndikuyeuchidzei kuti hakusi kuti ari kutaurira vanhu zveZANU-PF ayo. Ari kutaura zvehurumende, asi hurumende yeZANU-PF ine urongwa hwayo hwainenge ichitaura through channel dzevashandi vayo vana DA vanozvisvitsa kumadzimambo nekumasabhuku.
Vakazingizi, musati mapindura ipapo regai ndimbotora muteereri mbichana. Asi tiri kudzoka kwamuri. Ngitate Mukhize ecingweni. Kunjani Mukhize?
Nyapira vavari njani?
Hai, siyaphila. Uizwi linda?
Hayi, nyaizi indaba leyekamongameli sibile hambe zama ukudingiza imali lapha nalapha.
Ye, bose lakho ba.
Ya, mina ngiyawubona sibile umzamo wakhe muhle sibile ukuthi asidingeli ukuthi sithole ukuphila ngcono, sithole imisebenzi nje sisebenze sigcine izimuli. Kodwa ngibe sensiba lokuwesaba futhi lapho ukuthi umebhuse simodigeja lapha ukuthi sacinga sesiyizigqidi sesisebenzele ukubhadala lezo zimali.
Mhm, hayi ba bakhona abanye ba yebo yebo qube.
Ngibe sembuya ke lapha futhi ukuthi nikhona apho edinga izimali lezo yibo futhi bona abantu ababulala ama industry lapha bezama ukuthi bavulale i support ye MDC ngoba i MDC yafonywa izisebenze e Congress Union so babezama ukubulala i base ye support namhla kodwa sebegijima njalo sebedinga futhi ukuthi imisebenzi ivuke izisebenzi zikhona ngoba sabucanga ukuthi ngcenye sokulomehluko.
Mhm, uthi njalo izizalwane zeZimbabwe kwamanye amazwe kumele ziphenduke ekhaya ezilemali zizevula amabhizimusi abalolwazi babuye labo bengene kuma fields achiyeneyo kuvuselelwe umnotho. Alubana ungusomabhizimusi lawe uphethe umcwango wakho ungabuyela ekhaya?
Ancho ibhizimisi baba ngawuyivula uyaqala ukukhangela ukuthi into lenzo enza yenze engifuna ukuyiproduct engifuna ukuyiproducer ile market yini? Kathesi abantu abasebenzi imarket yakhona iyavela ngaphi? Uyabona?
Mhm.
Izinto eziphicayo ibhizinisi ngoba ufuna ukuqala ukukhangela uyabungayenzile ukuphi ama-products nje uyenzele ukuthabisa ukuthi wagcine ku-warehouse ufanele athole i-market.
Mhm, hayi limqotho lelo Mkhize, siyabonga ba.
Hayi, lami mbongi.
Hanzi Namkize, aiwa ariku taura nenyaye atanga chitaura nenye ye kuinda kuchai
kunotsvaga mari kunze
kunotsvaga mari hanzi ndikuona unge apa tichaguma taitwa mortgage as a country and you know I spoke to Dr. Nkululeko Sibanda earlier. He gave me a different analysis that you know that I've not had from another analyst. He was saying he doesn't think these so-called mega deals that the president is signing with China will bring us any change. Instead, he's saying what China is doing is coming to exploit our resources. Otherwise, these agreements are one-sided. It's not a two-way lane. It's China bringing its, you know, capital to Zimbabwe, bringing its companies. It's not about, you know, it's not two-way where you have also Zimbabwean companies going to invest in China.
Mm-hmm.
And by the way, it's if you're a foreign company and you want to set, you know, shop in China, it's a headache. It's a hassle.
Mm-hmm.
Mm.
But, okay, I think it's how people see it. Because if China is coming to invest in Zimbabwe, and in return, Zimbabweans benefit from that through employment creation and through maybe ripple businesses from the Chinese company. Because I see some people maybe in the mining sector, mm-hmm. and they see how the Chinese do their business. Then they break away to start their own business. That's also employment creation.
It is. But then I think we have a problem when you have a whole country moving into another country to exploit resources, even if there is you know, some kind of employment creation.
Mm-hmm.
But the fact that you have, you know, like Donald Trump always says, trade should be, you know, two-way. You don't have a whole country coming, you know, to do business in another country.
Mm-hmm.
And you don't have that other country going to China to do business. Of course, we sell them 40% of our tobacco, but I think we need more than that.
But, you know, in China, I mean, in America, here in America, most products are made in China.
They are made in China, and that's because the U.S. for a long time has been a consumer economy, and that has killed them a lot.
Mm-hmm.
That's why, you know, you see the Donald Trump is trying to, you know, boost up production. And like you are saying, I also want to buy, you know, products that are made in America,
mm-hmm.
but you rarely find those, and that's a problem for the, you know, U.S. economy. You simply cannot survive by being a consumer economy.
Aiva, ndizvozvo mutunga anzi igakava rinogona kuedzerwa muchitaura nezvaro. Rikaiti mwe kwamuteererwa tinawo mukoma Edmo ari kuchimani mani. Makadii mukoma Edmo?
Ndiripo makasimba nemukoma Junga.
Aiva, ndiri mutano kurisei kuchimari mari, chimani mani.
Chimani mani right zvayo kurisei kwenyuko.
Aiva, kuno kuri nani muri papi kuchimani mani?
Mani mani chaimu chaimu mvillage.
Mvillage aiwa paka naka tipeo pfungwa dzenyu.
Ya, anditi muri kutaura ngenyaya yekuti vamunangagwa chicha wakaita kubva pavakapinda pachigaro apa.
Zvinozongosangana asi nyaya hombe yanga iri yekuti kurudziro yavo kune vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti dzokai mutange mabhizimusi. Asi pane mumwe wambosimudza nyaya yekuti ko vari muZimbabwe vacho zvii zvavari kuitirwaona vamunangagwa kuti vatange mabhizimusi nokuti tiri kuona vari kukurudzira vari kunze kuti dzokai mutange mabhizimusi. Ko vari muZimbabwe zvii zvavari kuitirwawo ikurudziro dzipi incentive api avari kupohona vamunangagwa. Pamwe mungakwanisa kuti batsira mukapindura ipapo semunhu ari muZimbabwe. Ndezvipi zvamuri kuonawo zviri kuitwa navamunangagwa zviri kukurudzira vari muZimbabwe kuti vatange mabhizimusi?
Zvavari kuita hapana zvatiri kungoona kunze kwokungofamba vachitenderera nenyika yese. Vachingotaura the same thing zvekuti dzokai kunyika mutange mabhizimusi. Tiri kuno kwacho takangogara, hapana zvatiri kuita. Vana vakadzidza vakango vanongotenderera, hapana kana mabasa ari kuwanika munyika umu. Saka handifunge kuti kurudziro yavo iyo kwavari kuitangira ndiko chaiko, because vaifanira kunga vatanga vachigadzirisa kunoku kumusha kwacho kuti zvinge zviri nani kunoku.
Asi tinoona kamukoma Edmore kuti kumusha ikoko vane kurudziro yakanaka kwazvo. yekuti vanenge varima fanenge takaona vefodya vachinzi vanopiwa maincentive emari dziye dzainzi dzemabhondi nezvimwe zvakadaro. Zvinhu zvinobatsirawo imimi vari mumusha izvozvo.
Ya, tingati ndizvo zvazvo, but kubatsira kwazvo zvinonetsa because kuti uzotanga warima kwacho handiti unonga uchida capital yekutanga nayo, macho unotanga waione kubvigo manje. Saka handifungi kuti kwavari kuitangira nyaya yavo ndiko chaivo. Vanofanira kuti vadzoke kumashure votangira pasi pasi kunyatsokugadzirisa kuti kana ari mabasa vanhu votanga kuone nzvimbo dzemabasa, votanga kupinda mumabasa rather than kuti vongotenderera zvavari kuita vachingotaura the same thing. Handifungi kuti zvinofambisa nyika kumberi baizvo.
Saka chikuru chamuri kuti vatangire pasi vachiita ndechipi?
Ndavatange vaita kuti vanhu vacho vari muZimbabwe vacho vakwanise kutanga mabhizinesi kana kuti vakwanise kunga vachivhura macompanies kuti vanhu vanga vachikwanisa kupinda mumabasa mavo.
Aiwa, panzi
vochizodaidzira vanhu vari kunze kuti vachiuya kunoku kwacho kwanaka because vakamhanyisa vanhu vari uko kuti vauye kunoku kwacho vanosvika votangira papiko.
Aiwa, maita basa mukoma Edmo Manzou ari pachimani mani. Thank you so much. Ntungamiri, ndinozva kuti nguva yako mhanya. Tine mumwe muteereri here? Ndimbokanda ndakamubvunza kuna vakazingisi.
Aiwa, hatina.
Vakazingisi, ndambotaura navo masikati pana ndichivakumbira kuti vange vari pachirongwa. Vakandiudza kuti ivo chavari kutoita kudzokera kuZimbabwe, kudzokera kunokwikwidza mumaprimary ebato reMDCT kuti vange vachizokwikwidza. Zvii zvaita kuti vamwe vari kudzokerai kumusha munotanga mabhizimusi, imi maakudzokera kunopinda mune zvematongerwo enyika?
Ini ndakagara ndiri ndakamirira uzumba. Chakaita kuti ndiende kuuzumba ndine madevelopments andakaita. Ndakaisira vanhu magetsi muzvipatara kuti vanhu vabatsirike. Takaitawo zvakawanda matournaments andakaitirawo vana vechikoro, ndichiendesa vamwe vana vechikoro kuti vaende kuzvikoro. Kuvakira vanhu dzimba. Chikuru-kuru chakanyanya kuti ndiite izvozvo kana kuti ndinomira muzumba yakanga iri nyaya yekuti muzumba ndo makanyanya kushungurudzwa vanhu vakaurawa, vanhu vachipondwa. Saka vanhu vakanga vasinai kwavakanga vachikwanisa kana kupotera kana kuti aivamiririra. Ini ndakaona zvakakodzera yekuti ndakanomira zvikuru ndichienda kumapurisa. Zanu zvayakanga ichiita yaiti kana iwe ndiwe ukarohwa kana kuti ukakanganisirwa nemunhu wezanu, aibva afona kumapurisa kuti kune munhu acharipota nyaya yakada. Iwe waisvika ikoko ndiwe waitwa musungwa. Saka ndakakwanisa kuenda mukati menzvimbo iyoyo yeuzumba, takamira zvakasimba kuita kuti justice inge iri kutorwa. Nyange zvazvo pasina vakanyanya kusungwa, asi zvakatidetsera apo nepapo kuita kuti vanhu vakanga vaakusvinura vachiona marights avo kuti aiwo munhu anofanirwa kusungwa. Ndanga ndiri kutaura nyaya yamanga muri kubvunza yana DA pandaa ndiri kuti ndo pane chitsotsi chese chisingaziwe nemhomho yeZimbabwe. ZANU-PF hongu DA basa rake nderekuita articulate mapolicies egovernment, asi mukati maizvozvo anouya nezvinhu zvezano zvebato zvisiri zvehurumende. Nyangwe akauya achibvunza mutero kumasabhuku, chikuru chaanopedzisera achitaura kutaura zvinhu zvebato zvezano kuti kumasabhuku zvabva kubato zvinotaura zvinoti imimi endai munoudza vanhu kana vakaudzwa vachinzi tiri kutaura nyaya yepeace, taurai chete kuti ndezvepamusoro, hapana pisi iri kutaurwa. Kana maakunoudza vanhu endai munovaudza kuti hapana pisi iri kutaurwa. Zvese zviri kuitika izvi anenge ari manyeko, imimi chendai munovaudza
kuti kanavakazingizi
asi munhu
nguva yaramba vakazingizi nguva inenge yaramba kuti tinge tiri tesei. Sorry, Mr. Kasingizi, we are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mr. Pekson Kazingizi, a Zimbabwean based in the United Kingdom. Mr. Axwene Potera of Fast Forward Community Development Center. And Mr. Austin Moyo, a Zimbabwean businessman, also of the Diaspora Care Forum in South Africa. Ndini Jonga Kandemiri, Morara Zvakanaka.
Lila Lentwakazi.